This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi pa Studio 7 uri musi wesvondo gunyana 20 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ni 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Rimwe sangano revarairidzi rePTUZ rinoti harisi kufara nenzira yave kushandiswa nayo chirongwa chekuverengwa kwevarairidzi, sezvo pane vamwe vakuru vezvikoro vave kushandisa mukana uyu kushungurudza navo varairidzi. Vagari vekuchinyamukwakwa mudunhu rekuchipinge kumanikaland vonyunyuta nekubatwa pamwe nekuchengetedzwa kwezvipfuyo zvavo nekambani yegreen fuel. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti harisi kufara nenzira yave kushandiswa nayo chirongwa chekuverengwa kwevarairidzi, sezvo vamwe vakuru vezvikoro vave kushandisa mukana uyu kushungurudza navo varairidzi. Hurumende iri kuenderera mberi nourongwa hwayo hwekuverenga vashandi vemuzvikoro pamwe nevana vechikoro senzira yekuona kuti ine vashandi vangani. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe.
Headcount iri kuitwa asi pabva patanga zvikoro vanga vachifamba muzvikoro vachinoona muzvikoro muya mune varairidzi vakanga vanyimwa masalaries. Vapa mafomu ekufila. Vachivati headmaster ngaanyore kuti chii chakaitika and the same member yanga isipo kana paine matsamba anodiwa teacher headmaster vonzi vanyore. And pane problem yekuti vari kuti pavanosvika vachibvapo headmaster anosara achidurura mitemo ine gumi inova inotishamisa kuti mimwe yacho haina kunyorwa pasi, haisi kubva mudocument, haisi kubva mucircular. Vamwe maheadmaster vaakutongotora opportunity yekutyisidzira varairidzi nekuti ndanzi nevanhu vecommission. Izvi ndozvofanira kunge zvichiitika.
Saka imi zvamuri kunyunyuta nazvo izvi mati mazvisvitsa here kuhurumende?
Munofanira kudzivisa nyaya iyi pairi kuti pane zvatinogona kuita tega sePTUZ, asi zvinenge zvine malimitations zekuti tinenge tichida kuti tiende tiri pamwe chete nevamwe seAprex Council, tichinomita nehurumende, tichimita naemployer, tichimupa zvinhu zvedu zvichemo zvedu. Ndochekutanga. Chepiri ndechekuti kwanga kuine Education Expo, tanga tichida kuti tipewe vadokora maonero edu nemafungiro edu pane zviri kuitika vanga vari kuexpo. Asi chinotiita kuti isu tirambe tine simba ndechekuti mamembers edu haasi kumira kutiudza kuti zvii zviri kuitika ende zvinhu zvacho zvakawanda zvinenge zvichiitika zvinhu zvinenge zvichida kuti zvitaurike. Tsamba hungu tinonyora ende tsamba takanyora tichinyunyuta kuti zvaakuitika muzvikoro zvafanana nekuti mainstructions aya aakungoti komishina afamba akunoudza vanhu mitemo ine gumi, mitemo minyowani isiriyo yakanyorwa pasi. Zvinova zvinhu zvatiri kuti hatikurudziri kuti maheadmaster angotanga kuudza vanhu mitemo nekutanga kunyorera maticha tsamba nekuti iro svondo rino taona zvikoro zvakawanda muHarare, muGoromonzi, muRuau tsamba dzekutanga kuchaja maticha nedzimwe nyaya dzakaitika muna 2013.
Avo vanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvinonzi paita ropa rakaipa pakati pevagari vekuchinyamukwakwa mudunhu rechipinge kumanikaland nekambani yemafuta ekufambisa yeGreen Fuel mushure mekunge kambani iyi yatanga kubata zvipfuyo zvevagari zvinenge zvapinda muminda yenzimbe. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku vanoti vashandi vekambani iyi vari kuzobhadharisa vagari mari kuti vakwanise kudzoserwa zvipfuyo zvavo. Mari City akaonekwa neStudio 7 anoratidza kuti vagari vari kubhadhariswa mari inoita madhora mana pachipfuyo choga choga kuti vakwanise kudzoserwa zvipfuyo zvavo zvinosanganisira mombe kana madhongi zvinenge zvabatwa nevashandi vekambani iyi. Hatina kukwanisa kubata veGreen Fuel kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMaduku.
Ndada kuziva kuti panguva yatiri nei yangu vaya kuti mombe dzaomerwa hadzichina chikafu chekudya. Saka vari kufudza mombe vainge vachingofudzawo kudhuze nekunenge kuine makanal eGreen Fuel uye ndokunenge kuine mafuro manyoro. Asi tikangoti dambudziko riri hakuitika nderekuti nyaya yekuti mombe dzinge dzichibatwa haiti nyaya yakanga yakataurirwa ana, haiti nyaya yakatsigirwa kana kuve nehurukuro yekuti yoitwa sei. Saka pane kuchema kwakati kuti nekuda kwedambudziko iroro.
Vagari vari kubhadhariswa mari kuti vange vachizokwanisa kudzoserwa mombe dzavo.
Kutaura kwandiri kuita nemi kudai so tine mhuri dzakawandisa dziri kubhadhara mari. Ndikangoti mhuri yekutanga imhuri yavataurai mbongo yakanobhadhara mari musi wa 4 to 6 September. Mombe dzavo dzakabatwa musi wa 4 vakazodzibudisa musi wa 6 September. Asi pavainobhadhara vaizi mombe ine inenge ichibhadhara $4. Asi tichiziva kwamuri kuita munguva inei nguva yakaomerwa. Muri zhinji mukanyuma vachatandisa kana kuita mamirizi maviri pazuva anenge vatodya kamwe chete. Saka kana mombe dzinge dzabatwa kuti munhu azoona $4 pamombe veninge mhuri nekuzokwadzazve mhuri yavamuhuri mombe dzavo dzakaburwa musi wa 8 vakazonzura musi wa 10 vakatora mazuva maviri vachitsvaga mari mombe dzavo dzanga dziri 8 vakatozobhadhira mari yazo $26. Nekudaro ndo zviri kungoitika mune dzimwe mhuri dzakawanda dzandichida kudoma nemazita vamwe vanenge vachitobhadhara $60.
Saka mombe idzi padzinenge dzakasungwa nekambani dzinenge dzichipiwa chikafu here?
Matanga aya haana chikafu chakakwana. Pakataka programu dzaisvika dziri kana 300 400 mudanga 1. Saka hamuna chikafu zvekuti mombe dzikatogara kana mazuva maviri kana matatu dzinenge dzaa kutoziya dzinenge dzichiita stazini dzirimo.
Zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe kuti pakwanise kuve nekugarisana?
Aizvo ngoma yadi yatinoimba kuGreen Fuel yagara yengoripo yekutanga ndiyekuti kana veGreen Fuel vachida kuita programu vanofanira kuita yatinoti wider consultation. Nekuti patiri kuona apa panonzi vakamboona naGA vakamboonina zvemachief, asi misangano yavanenge vachiita yekugadzira nyaya idzi inyachiita neusiku vagari vanenge vasipo. Tikada kuti mune dambudziko rekusorwa kwatinenge tichiona tinepuratifomu kwekudhigoko ndiyo kuti paite boundary rakanyatsa kujeka zvekuti minda yenzimbe kwainenge iri. Kana pane boundary rinotozivikana rinofanira kuitawo fenzi yavo kuveGreen Fuel kuti vagari vanotoziva kuti uko kwake Green Fuel. Zvicho zvichiita kuti kana mombe dzavo dzichinge dzaendako hafaniri kuzoita kuchitsumwa nekuti vanenge vaendawo yatinga trespassing. Asi pari zvino ndingangoda kuziva kuti mombe zvinhu dzinenge dzichibatwa dziri kubata dzichinge dzatendosvika kana kunzimbe.
Ava vanga vari mukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku vari parunare kuchipinge neStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Ruvimbo Masawi chinoti chinofadzwa zvikuru nemukana wachakapiwa nechechi yacho yeRoman Catholic wekuti chiende kumusangano mukuru weWorld Meeting of Families Congress uyo uchaitwa muAmerica mukupera kwesvondo rino. Musangano uyu uri kunangana nekushanya muAmerica kwemukuru wechechi yeRoman Catholic Pope Francis. Ngatinzwe hurukuro yaitwa namavhelasi muhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Masawi wekuchishawa shaseminary mudunhu reMashonaland East.
Ndakafara zvisingaite kuwanikwa ndichiatenda chiitiko ichi because chiitiko chikuru ende vakawanda hatina mukana wokukwanisa kusvika kuno kure kwakadai kuti tione kutisangana naPope.
Saka makasarudzwa sei kuti munge muri pamusangano uyu?
Takangoenda kunoregister kuBishop's House. Vaida vanga vari interested nevaikwanisa kuuya.
Uri ikoko kuZimbabwe unopindira kereke kupi?
Ndopindira kuChishawasha paseminary, pamajor seminary, panotrenwa mapriest.
Saka iwe uri kufunga here kupinda kuti uitewo basa rekubatsira svondo kana kuti zvakamira sei?
Saizvozvi ndinotobatsirawo svondo nokuti ndiri mukuru wemayouth wepachechi pedu. Ndiri muchita.
Zvakakosha sei kuti vechidiki vawanikwe vachiramba vachikurudzira mabasa iwaya amuri kuita kuchishawasha?
Kupinda muchita nekuuya kuchechi zvinhu zvakakosha kune vechidiki, nekuti mazuva ano upenyu hwatisiya neinakare vanhu vachanyanya kukoshesa kuenda kuchechi zvakanyanya. Saka kuuya kunoita vechidiki kuchechi kunoita kuti upenyu hwavo hunge huri mugwara rakati nakei.
Saka iwe ukawana mukana wokuti utaure naPapa Francis, zvii zvaungavataurire zvaungati iwe unenge wakamirira vechidiki vekuZimbabwe?
Ndikawana mukana wokutaura naPapa, ndingakwanise kuvaudza kuti kuZimbabwe kwedu tinokoshesa mhuri. Saka tinotenda chaizvo nechiitiko icho chichi chavakakwanisa kutiitira, nekuti mumhuri ndo munobva vabereki ivava ava vachazobereka vana, nemumhuri imomo zvakare ndo munobva mapriste vedu. Saka mhuri it's a special entity, nokuti ndo munobuda munhu wese. Saka mhuri inofanira kukosheswa nekurespect.
Ava vanga vari nhengo yeRoman Catholic Church muzvare Ruvimbo Masawi, vari parunhare muNew York muno muAmerica, naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Yashika nguya yatino kuendesa iyi kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa negurukota rinoona nezvevechidiki nekuendeswa kweupfumi kuvatema, iro richangotora mhiko vaPatrick Zhuwao. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 vaZhuwao.
Hongu, maita ya.
Honorable Zhuwao, muchango sarudzwa kuti munge muchimiririra zvikuru vechidiki vanova vakawanda zvikuru munyika yeZimbabwe. Segurukota, ndezvipi zvamuri kuvavimbisa?
Iye zvino handisati ndawana mukana wekuti ndinatsosumuka, ndinatsovimbisa, ndakasimba. Chandiri kumboti nditange ndaita ndechekuti nditange ndanatsoziva mamiriro echidiki nekusumudzira upfumi hwenyika. Saka ndinombokumbirawo kuti ndimbotorawo kana mamwe mazuva mashomanini ndichidzidza kuti mabasa anga achiitwa nevanga vakabata basa rachona akamira sei. Asi chandatanga kuona ndechekuti nyaya hombe inoshungurudza vechidiki inyaya yemabasa. Saka ndinenge ndichida kuti pane urongwa hwese hwandichazonge ndakufamba nawo, tinenge tiine urongwa hwekuti tiedze kuti tibatsire vechidiki kuti vawane raramo.
Tisatanyanyodzikadzika nenyaya iyoyo, tichitarisawo kuti imiwo muri vechidiki zvakakosha zvakadii kuti vanhu vakaita semi vange vachipiwawo mabasa ari pamusorosoro?
Ina handisi wechidiki kababa, ndakambonge ndiri kubazi revechidiki, asi ndatibvei zera. Ndine makore makumi mana nemasere, I'm 48 years. Kushanda kwandaita zvandipowo mukana wekuti ndikwanise kunge ndichiziva kuti vechidiki vanoda zvipi nekuda zvipi. Saka asi chinhu chikuru chatinofanirwa kunge takanangana nacho ndechekuti tipe vechidiki mikana yekuti vakwanise kunge vachiwana kuti vanoda kuti vazvisvitse papi muupenyu hwavo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vaZhuwao nekupinda muchirongwa chedu.
Maita ya.
Manga makateerera kubva kugurukota rinoona nezvevechidiki nekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao, ava vachangotora mhiko segurukota. Aiwa vadikani, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri ndichiti tosangana zvakare svondo rinouya.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki pamwe nevakuru.
Handikwani kwanise kuti ndizvitaure ndonetsengana kuti nditsanangure asi chishuwo changu kuti undinzwisise andizive rudo here runodaiso kana ruri rudo runorwadza mumoyo giao usafunge handichieme usafunga ndirwadziwe mumoyo zvinondizimbira kuti chetauzvizive kwandinosangana nazvo urere zvaunondigaira ndizvo zvaunondifungira ndizvo usafunge ndoda zvemoputo handina chinango ichocho handikwanise kuti ndizvitaure ndonetsengana kuti nditsanangure asi chishuwo changu kuti uninzwisise andizive rudo here runodaiso kana ruri rudo runorwadza mumoyo kazhinji ndongonyarara ndomedzera nekuti ndega ndinozvizivira pandinotraya kuexplaina tinopedzisira tsanetsana handisive kuti sei uchindigaira zvese zvandinoita unogaya ndoda kufaita mumwoyo mangu unondirwadzisa nesungu zvondiremera handikwanise kuti ndizvitaure ndonetsekana kuti nditsanangure asi chishuwo changu kuti uninzwisise andizive rudo here runodaiso kana ruri rudo runorwadza mumoyo giao usafunge handichieme usafunga ndirwadziwe mumoyo zvinondidzimbira kungoti chetauzvizive zvandinosangana nazvo urere zvaunondigaira ndizvo zvaunondifungira ndizvo usafunge ndoda zvembopoto handina chinango ichocho handikwanise kuti ndizvitaure ndonetsengana kuti nditsanangure asi chishuwo changu kuti uninzwisise andizive rudo here runodaiso kana ruri rudo runorwadza mumoyo kazhinji ndongonyarara ndomedzera nekuti ndega ndinozvizivira pandinotraya kuexplaina tinopedzisira tsanetsana handikwanise kuti ndizvitaure ndonetsekana kuti nditsanangure asi chishuwo changu kuti uninzwisise andizive rudo here runodaiso kana ruri rudo runorwadza mumoyo
Nako kambo andikwanise kubva kuna Gasp Warrior tabatashwa kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Rimwe sangano revarairidzi repituz rinoti harisi kufara nenzira yave kushandiswa nayo chirongwa chekuverengwa kwevarairidzi sezvo vamwe vakuru vezvikoro vave kushandisa mukana uyu kushungurudza varairidzi. Vagari vekuchinyamukwakwa mudunhu rekuchipinge kumanikaland vonyunyuta nekubatwa pamwe nekuchengetedzwa kwezvipfuyo zvavo nevashandi vekambani yeGreen Fuel. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndekusiyai muina Marvelous Mutsvanganya uye.